Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 25/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reAfrica Day, vakawanda vachiti nyika dzakawanda dzatora gwara risiririro munyaya dzezvematongerwo enyika. Dare ropa mutongo wekuti mwanasikana anonzi abvuma zvepabonde anofanira kunge ave nemakore gumi nemasere kwete gumi nematanhatu. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vokurudzira kuvandudzwa kwemitemo yevanokwanisa kutenga pfuti muAmerica mushure mekunge vanhu makumi maviri nevatatu vaurayiwa kuTexas nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika muAfrica kupemberera zuva reAfrica Day paine kurudziro yekukoshesa utongi hwejekerere. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Sachigara weAfrican Union Commission vamousa faki vanoti kunyange hazvo Africa yakasangana nematambudziko akaita sechirwere cheCOVID-19 vanopfurikidza mwero zvinodhaka nekumbunyikidzwa kwevanhu vachibatwa senhapwa ichiri mugwara pakuzadzikisa zvido zvayo. Mumashoko kuvatori venhau vafaki vanoti matambudziko emuAfrica awedzerwawo nenyaya yehondo yakatangwa neRussia kuUkraine. Asi vamwe vakaita semutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti dambudziko reAfrica harisi kushaya zvowanikwa asi dambudziko reutungamiri.
Dambudziko reAfrica harisi rematural resources, idambudziko reutungamiriri. Utungamiriri hwedu hwemuAfrica ndiwo usina chiono kana kuti muono unoenda kure, uye ndiwo usina yatingati discipline yekuti kana vaita muono voita zvese zvavanenge vachifanira kuita kuti muono iwo ubudirire.
Izvi zvinotsigirwa nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya.
Africa yaitarisirwa nana Kwame Nkrumah iAfrica yekuzvitonga, Africa yeutongi hwejekerere usina uchanyiriri kana urombo, Africa ine runyararo nekutyidzana, Africa ine zvigopfu rakabatana. Asi handizvo zviriko, hondo, urombo, kupema nekuvengana ndo zvatiwandira.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalusiziva vanoti zvakakosha kuremekedza kodzero dzevanhu muAfrica.
MuAfrica tinofanira kurespekta kodzero dzevanhu nekuti ndonyaya dzaka dziri central panyaya yekubvisa muvengi muAfrica.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vanoti vatungamiri vakawanda vemuAfrica vanoda kufira pabasa zvinozokanganisa zvinhu munyika dzakawanda. VaMaduku vanoti kuti Africa izadzise dingindira regore rino rinoti strengthening resilience in nutrition and food security on the African continent, vagari vemunyika vanofanirwa kunge vaine nhaka kuvhura vagere kana kuti matitle deeds. Asi vanoti izvi zviri kutadzika nekuti nyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe dzichiri kushandisa mitemo yevaive vakatidzvanyirira panyaya yevhu.
Kuda kuti tichiri kushandisa mitemo yekare kuti ivhu redu ratiri kugara mariri rinenge richitungamirwa nemitemo yekolonia yenguva yekolonialism.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kuSouth Africa vamunjodzi mutandiri vanoti kusabatana kwenyika dzemuAfrica ndiko kuri kukonzera nhamo.
Kana vanhu vakambobetserana kubatana vachibetserana kusunungura zvemaindividual nyika zvavo, chinoatadzisa kubatana kufaita poverty nhasi chingave chii? Mhinduro yacho tinoiziva, inyaya yekuti utungamiri hweAfrica hunoda kupa.
Patabvunza kuti sei Africa ichigara ichingopema asi vanhu vaine pekurima uye nemamiriro ekunza akanaka, mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, vanoti ivhu rinoda kushandwa nemari kuti vanhu vakwanise kuburitsa zvekudya.
Vanhu vatema tinogona kuti takasununguka uye ivhu tava naro, asi upfumi hatina nemhaka yokuti ivhu rinoda kushandwa nemari.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanga vasingadaviri nharembozha yavo, asi pachinyorwa chavo chaburitswa mumapepanhau akawanda nhasi vabvuma kuti dambudziko riripo nderezinyekenyeke rave kuitika mukubatana kwenyika dzemuAfrica sezvaikurudzirwa nevatungamiri vakaita sevashakabvu Haile Selassie vekuEthiopia, Kwame Nkrumah vekuGhana, Julius Nyerere vekuTanzania nevamwe. Africa Day izuva rekupemberera kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity musi wa25 Chivabvu 1963. Sangano iri rave kunzi African Union. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, vechidiki kubva kumapato matanhatu ezvematongerwo enyika anosanganisira mapato makuru anoti ZANU-PF neCitizens Coalition for Change CCC nhasi acherechedza zuva reAfrica Day achiita mitambo pasi pechirongwa cheSports for Peace, icho chinokurudzira runyararo munyika sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Ndevechidiki kubva kumapato akasiyana siyana vachimba kambo Ishe Komborera Africa vasati vatanga mitambo yavo nhasi paBelvedere Teachers College. Mitambo yanhasi yarongwa nesangano re4H Zimbabwe Foundation pasi pezvirongwa zvayo zvekukurudzira runyararo munyika. Mutungamiriri wesangano iri vaJohn Muchenje vati vechidiki havafaniri kutomboita kana kushandiswa munyaya dzemirizhonga. Vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya, mirizhonga haisiyo inokundisa sarudzo, asi kuti urongwa hwekuti mapato anoitira chive ruzhinji kana achinga voterwa kana kuti manifesto pachirungu. Vati mitambo ndezvimwe zvichashandiswa kuunza runyararo munyika.
So nasta said as a youth katsanga nei to celebrate Africa Day redu, then to rather let's use sport as a tool to promote peace, tolerance, unity and also development in our country.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi sachigaro wechikamu chevechidiki mubato reLabor Economists and African Democrats muzvare Caroline Mutasa vati donzvo remutambo yanhasi rakanaka chose, uye vadzidza kuti vechidiki vanogona kugarisana zvisinei nekuti vanobva kubato ripi.
Tiri kuti kubva nhasi zvichienda mberi isu vechidiki tichange tichiwadzana zvakanaka, tichatonodzidzisa vakuru vemabato edu kuti hazvibetseri kuti tikakavadzane.
Izvi zvatsigirwa nevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri wevechidiki muTCCC vaombera Ishe nhende avo vati zvaitika nhasi idanho rakanaka mukudzivirira nyaya dzemirizhonga munyika.
Vechidiki veZANU-PF neveTCCC veMDC veLead neveMCA vanogona kunosangana pamwe chete vachinoita zvinhu pamwe chete. Ndatinotanga taita macitizens tisati tadii taenda kumapolitical parties, so tiri vana vanyamunhu tose.
Imwe nhengo yeZANU-PF Youth League vataurai kundishaya vaudza Studio 7 kuti chirongwa chanhasi chakanaka chose, vachiti ndizvo zvagara zvichikurudzirwa nemutungamiriri webato ravo vaEmerson Munangagwa.
Isusu seZANU-PF tine engagement and re-engagement yakataona president wedu Munangagwa. We are not leaving anyone behind and we are not leaving any place behind. Ndosaka vakaita Poland tagara tinoda zvekutaura nevanhu.
Chirongwa chanhasi chatsigirwa nemasangano akaita seZimbabwe Youth Council neParliamentary Youth Caucus. Mutauri wekomisheni inoona nezvekuumba runyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation Commission vaObed Gutu vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kana mapato ezvematongerwo enyika akaungana achiita zvirongwa zvekuumba runyararo.
Tinozvikudza zvikuru tichitoti zvaramba zvakadaro, kunyanya-nyanya kune vechidiki ava ndo vachine simba kandoro kumhanya-mhanya nokuita sei.
Mhirizhonga inowanda munyika panguva yesarudzo, uye vechidiki ndivo vanowanzoshandiswa mumhirizhonga iyi. Musarudzo dzemabielection dzakaitwa muna Kurume, mumwe wevechidiki weCCC vamboneni Ncube vakaurayiwa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika kukwekwe. Kunze kweZANU PF, CCC neLead, mamwe mapato apinda mumitambo yanhasi anosanganisira National Constitutional Assembly, MDCT, neFront for Economic Emancipation, 4H Foundation. Inoti zvirongwa zvakaita sechanhasi zvichaitwa mumatunhu ese munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dare repamusoro reConstitutional Court nezuro rakapa mutongo wekuti mwanasikana anonzi abvuma zvepabonde anofanira kunge ave nemakore gumi nemasere kana kuti 18 kwete gumi nematanhatu kana kuti 16. Izvi zvakatambirwa nemasangano akawanda anorwira kodzero dzevanasikana sezvo vange vave nemakore vachikurudzira kuti izvi zviitwe. Izvi zvinotevera kukwidzwa kwenyaya iyi kumatare nemadzimai maviri, Muzvare Loveness Mudzuru naMuzvare Ruvimbo Tsopodzi, avo vakakwira kudare vachida kuti mutemo wewanano kana kuti Customary Marriages Act uvandudzwe. Vaviri ava vakaroodzwa vasati vabva zera. Vakaenda kudare vachimiririrwa negweta ravo vatenda ibiti. Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakamboudza dare reparamende kuti painge pasina chakaipa kuti vanasikana vaite zvepabonde vave nemakore gumi nematanhatu sezvo miviri yevakawanda inenge yasvika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, vaObey Shava kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinotenda nemubvunzo wenyu. Zvakaitika nezuro ndezvekuti dare guru reConstitutional Court rakabvisa iro zera rinobvumidzwa kuita zvepabonde kubva pamakore 16 richiendesa pamakore 18. Zvakanga zviripo ndezvekuti mutemo wedu waiti mwana ane kodzero yekupinda muwanano kana asvika makore 18. Asi uyo akanga ane makore 16 aisabvumidzwa kupinda muwanano, chero zvazvo aibvumidzwa kuitwa zvepabonde. Zvinova zvinhu zvakakanganisa mafungiro evazhinji kusvika nyaya yakwidzwa kumatare Constitutional Court vachiti ivo aiwaka kana vana vasingabvumidzwe kupinda muwanano vaine makore 16 taitirei kuti vabvumidzwe kuita zvepabonde. Saka nekudaro dare reConstitutional Court rakabvumirana nemaonero iwayo rikati kubva iko zvino mwana wese haachabvumidzwi kuita zvepabonde kana asati asvika makore 18. Zvazvaakureva ndezvekuti vaya vari murudo nevana vane makore ari pasi pe18 vakaita zvepabonde vachasungwa voendeswa kuchitokisi nenyaya dzakadaro.
Saka muri kureva heremi kuti mutemo wakanga uchibvumidza vana vane makore 16 kuti vaite havo zvebonde chavairambidzwa kuwanikwa chete?
Ichokwadi, ndo mamiriro akanga akaita mutemo wedu, nekuti vanhu vazhinji sekutaura kwazvakamboitwa negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi mugore ra2021 muparamende vakambotaura ivo zvikanzi vana vemazuva ano vari kukurumidza kukura zvekuti makore anoita 16 vanenge vaakukwanisa kuti vaite zvepabonde. Nokudaro vakati ivo mutemo hawaisafanira kurambidza vana vakadaro kuti vaite zvepabonde. Zvinova zvinhu zvazorambwa nhasi nematare vakati aiwa bodo, kana mwana asingakwanisi kuti mupfungwa dzake azive chakanakira wanano ari pamakore 16 kurova kuti hakwanisi kuziva chakanakira nyaya dzepabonde. Nokudaro bonde kumunhu ane 16 years raramwa kusvika tasvika makore 18.
Saka zvaakureva chii izvi kumhomho yeZimbabwe? Varume vakuru vanga vachiita bonde nevana vadiki, nevana vadiki vanga vachimhanyirirawo zvebonde vasati vakura.
Izvozvo zvazvaakureva kuvarume vakuru vanga vachidanana nevana vari pasi makore 18 vachiita zvepabonde. Ndopaya patinoti nhapi tapi inoregwa ichatapira. Tasvika pakupera kwenhapi tapi iyoyo, hazvichabvumidzwe. Vakazviita zvekare vanenge vaakuzopepuka vaamutirongo.
Gweta vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, vaobeshava vange vari parunhare vari muHarare. Vana vechikoro gumi nevapfumbamwe nevarairidzi vaviri vakapfurwa vakafa pachikoro cheRob Elementary School kuUvalde, kuTexas nezuro. Mutauriri wemapurisa vaChris Olivares vaudza vatori venhau kuti Salvador Rolando Ramos, ane makore gumi nemasere, ndiye akapfura vana vechikoro nevarairidzi ava mushure mekunge apfura hambuya vake. Anonzi akabva apfurawo nemapurisa akafa. Vachitaura nevatori venhau vari kuJapan, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakakurudzira kuti mitemo yemuAmerica inoita kuti zvive nyore kutenga pfuti ivandudzwe. Mukuzeya nyaya iyi, tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuPlano, kuTexas, vaInnocent Ndenda.
Ndo riri munzeve, shoko ndo ratiri kutotyawo, nekuti vana vakutotya kana vaenda kuunga zvikoro, even mapublic places vakutotyisa kusvika, nekuti every week tiri kungonzwa mashootings. Ndeye vanhu vakawanda, pane mamwe vanhu 11, mamwe vanhu vairi, but zvanyanya. Kungoti kwatiri zvedu kuri nani tiri muPlano, but kwakaitika kwakaita kumareserva. Asi zvinenge zvangotyisa nenyaya yekuti pfuti dziri pese pese.
Hakuna mitemo here kuTexas kwamugere ikoko inorambidzawo vanhu kufamba nepfuti?
KuTexas kune maRepublic vanotoprotekta Second Amendment yakabvuma the gun rights. Saka kunonetsa, nekuti zvoita kunge mumwe nemwana futi unogona kuzoita vana vane musikanzwa kana veukama, nenyaya yekuti kuno kwanetsawo nenye. Saka anozogona kutora pfuti yako. Vazhinji vari kupfuura vacho havasiriwo maonline pfuti dzacho, but zvokushandisa pfuti dzacho dziri kushandiswa dzimwe dzacho ndedzehondo, dzinofanira kunge dzichiwanika kumabhesi yaarmy. Saka zviri kushamisa kuti pfuti dziri kugara mudzimba sei.
Hakunawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvamanzwawo zvasangana nekupfurwa uku?
Hakuna. Kuno tine society yakati kurei yemaZimbabweans, asi takafonerana, hatina atapindamo mudambudziko. Asi kupanika kuburikidza nevana kwakanyanya.
Zvii zvamunofungawo kuti zvaizobatsiridza kuti matambudziko akadai aperewo mumatunhu amugere?
Kuri kuti nyepfuti dai vango kana kudzitengesa kudzitengesa, nekuti pfuti dzikawanda dziri pese dziri mudzimba. Izvi zvakadai zvinoramba zvichiitika, nekuti tinoramba masituation zvacho hatingoramba chitoko. Mudzimba vanhu vakagara vasina pfuti, ndinofunga kuti tinorarama mune zvakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuPlano, kuTexas, vaInnocent Ndenda vange vari parunhare vari kwakare kuTexas. Mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wadzokera zvekare pazvikamu zvinodarika zana kekutanga mukati memwedzi gumi, apo yasvika pazana nemakumi matatu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana, kana kuti 131.7%. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakambotungamirawo sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Hongu Blessing, inflation haina haifadzi, haina anoifarira. Zvinoratidza kuti zvinhu zvaakudhura, vanhu havagoni kuzvikwanisa kuzvitenga. Zvichiyawo futi kuti vanotarisa nezvemari nezveikonomi pane kwavachedzenuka pasiri nani. zvinhu zvinoda kutotariswa zvakasimba. Kukondrora ikonomi kwakakosha mupfuura kana politiki. Saka ikonomi ndo yakahope kuti vaise pamusoro pane zvimwe zvinhu zvese, nekuti inobata munhu wese. Saka isusu apa hapana kunata, pada kuti pagadzirwe nekukurumidza kuona kuti toita sei, chii chaiita kuti zvinhu zviite.
Asi kadzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia iri kukonzerawo kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru pasi rose.
Hongu vanhu vachataura kuti kune hondo yokuukraine nekunana Russia nezvakaitwa namasanctions akaitwa nemawestern countries nana Russia ichokwadi. Asika zvinoda kuti zvitarise kuti chii chatokwanisa kuti tiite chinoita kuti zvidzikise zvinhu zvakadai mitemo isarama ichinda mberi kuti inflation isaenda out of hand. Saka izvozvo zvakakosha zvikuru, hazvinyanyi kufadza vanhu kana nezi wamabhizinisi hatifari nazvo.
Asi ka hurumende iri kutiwo vamwe vemabhizimisi vari kungokwidzawo mitengo zvisina kukodzera.
Hai, izvo panorwa vakawanda panoita zvakadaro. Kungotaura kumbe kunoitika. Hakuna munhu anomuka achikwidza mitengo zvekungokunda pidza. Tiri kuona isusu mukatarisa makambani anoranwa nemapato ehurumende ese akakwidza mitengo. Saka haungaredzedzi hazvitadzi kukwira. Zvinara yakakwidza mitengo, zvimbura yakakwidza marese ayo, asina kukwidza ndiani. Petro yakakwira, zvese yakakwira. Saka munoda kuti vanhu vanotendesa vanoita sei? Zvese izvi zvatiri kutaura zvine zvazvinoita kune nyaya yamapurizi zvine zvese zvinovade zvatinobika. Saka nyika yose iri kubudzidza mitengo. Ndozvanati zvoda kugarwa pasi zvokadziswa, zvotaurwa kuti chii chatakanganisa chida kuti chiitwe. Vanhu voronga zviita zvakanaka. Zvekuramba tichipa nhau kuti ndiye anovhosva undi akati hao upo kunenge watova kuita tadza kugadzirisa zvichida.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti vakagadzirira kusangana nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti vatsvage nzira dzekupedza hondo. VaZelensky vataura mashoko aya kumusangano weWorld Economic Forum uri kuitirwa kuDavos, Switzerland, vachiti pachine mukana wekuti paite nhaurirano dzerunyararo. Russia iri kuenderera mberi nekurwisa matunhu akawanda eUkraine. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwave kuramba huchiwedzera mushure mekunge mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vabatwa nechirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano rinotiwo nezuro hakuna munhu akafa nechirwere ichi, zvasiya vafa nacho vachingori zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 5,496. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana kana kuti 4.4 million. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru. Mukuzeya nyaya iyi yekukwira kwehuwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekudyidzana, anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere ichi munyika, Dr. Agnes Mahomva.
Zvechokwadi, namba dzevanhu vari kubatwa COVID mazuva mashoma apfuura aya kana kuti mavhiki mashoma apfuura aya dzati kwirei, asi tinoti kune mhuri yeZimbabwe musashushikana kana kuti musaita iya inonzi panic, nekuti tinotozviziva kuti kana tiri pakati pepandemic, epidemic, outbreak, tunamba dzedu dzinogona kungoita zvemaspike papa nepapa. Zvakare takaonawo nhamba dzekuSouth Africa dzati kwirei nemanew variant mairi aya awakaona. Saka tinotoziva kuti zvinogona kuafektawo isu muno muZimbabwe. Asi kakurudziro yedu ndeyekuti rambai makangoita aya inonzi vigilance, kuti rambai makanyatso kungwaririra muchiita zvese zvatagara tichingotaura zviya.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Kunyanya-nyanya kubairwa jekiseni nhomba yeCOVID-19. Tiri kuona kuti sikanapo nhamba dzedu dziri kukwira. Vanhu vacho vari kubatwa nechirwere ichochi havasi kunyanya kurwara zvakanyanya zvekupuwa mubhedha zvakare, vanhu vashoma-shoma vari kufa. Saka iyeye tinoti negative impact yeCOVID-19 yakadzika zvakanyanya, zvichireva kuti vaccination yedu nehumwe hurongwa hwetanga tagara tichimboita hwekuvharidzira chirwere ichochi huri kufamba zvakanaka chaizvo. Saka mhuri yeZimbabwe, musashushikani, asi mhuri yeZimbabwe, musabva marasamiswe muchitanga kuregedza kuteera zvese zvatagara tichingotaurira izvozvo.
Ndezvipi izvi?
Zvekubayirwa nhomba, zvekugeza maoko nesipo, zvekuita social, zvese izvozvo ngatirambe takangoshinga. Chirwere ichi takutosvika kumagumo kwacho, asi hatisati tapera.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chirongwa cheZim Expo, icho chinopa mukana kumakambani ezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica neCanada kuti zviratidzire mabasa azvo chegore rino, chiri kutarisirwa kutanga nemusi wechishanu muguta reCincinnati kuOhio. Mumwe wevari kuronga gungano iri vaNesu Manjengwa vanoti chirongwa ichi chakambomiswa munguva yapera nenyaya yedenda reCOVID-19, asi gore rino chiri kutanga zvakare zvine mutsindo. Muzinda weZimbabwe muAmerica uri kutarisirwa kunge uripo uchibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda magwaro ekufambisa nezvimwewo. Vaimbi vanobva kuZimbabwe vanosanganisira Sandra Ndebele, Toki Vibes naJazz Signal vari kutarisirwa kufadza vazhinji pagungano iri. VaManjengwa vanoti mapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change ari kutarisirwa kunge aripowo achitsvaga rutsigiro. Tinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaManjengwa.
Through with my passport renewals, consular services, so I kind of name my passport that can expire. Never now, but I'm not America. It's actually registered as Zimbabwe. We are in Monsieur Friday, the Saturday.
Embassy, ninge ichita mabasa apiko.
Ndinenge tichinzvirwa mapassport evanhu vari kuno kuAmerica akaexpire nekubatsira vanhu vanoda kuti vana vavo vanzi maZimbabweans vakabarwa kuno, child registration neany other consular services vanenge varipo vachibatsira maZimbabweans nenhamo dzavo.
Vanenge vari kuda kuti vatore mapepa aya vanofanira kuuya nei?
Kachinzi kacho vanoda kuti vauye nechitupa chekuZimbabwe, pesifiri weZimbabwe, nepicture page yepassport yakaexpire kana irikuexpire yacho. It can still be valid kana ifanenge ine 6 months kuti idini expire. Kana yato expire kudhara zvinoita futi. Vanoda birth certificate, chitupa nepassport, then mapassport pictures mairi.
Zvimwe zvichange zviriko zvichiitika ikoko chii?
Musi wechishanu manheru chaita inonzi business dinner, vari kuuya vanhu vemabhizinesi vakasiyana-siyana vamaamerica kuno vari kuuya kuzoda kuti tengesa zvinhu zvavo. Pane vari kuuya vekunonzi kucargo link nevamwe vekumubatsira pamwe nevakubonvie father.com neswift and integrity solutions neGenesis neStonehouse LLC nevashanyi veri vekucity of Cincinnati sister city vanenge varipo nevamwe vakamira kutenga mabhusi avo last minute nevamwe vanokatengesa chikafu vari kuuya futi ikoko kune bhusi yeCCC nebhusi yeZANU-PF.
Zvimwe zvakakosha zvichaitika apa ndezvipi?
Ambassador vachasangana nevatungamiri vecity of Cincinnati, vane sister city program neHarare. So kuno vacho vari kubatsirana naambassador ukoko kuCincinnati uye vice mayor anenge aripo kuti achiona ambassador wedu.
Pane mitambo here ichange iripo?
Ehe, musi wechishanu manheru tine an all-white welcome party kuno kuCincinnati. Musi weSaturday manheru vaimba vaZimbabwe pane anonzi Jazz Signal na Sandra Ndebele vakuimba Saturday manheru. Sunday manheru ndirikuimbisawo Toki Vibes aribva kuZimbabwe futi iyeye ndovaimbi vatakaungana dzokorinei.
Imi muchange muine kambani ichange iripo here makazvimirira?
Ehe, ini ndinamirira Saturday.com and gore rero tiri kupusha nyaya yemedical aid. Tiri vanoda kubatsira vabereki vavakuZimbabwe neshamwari dzavo vatengere insurance through Saturday.com. OneVie will provide masevhisi acho ese kuZimbabwe. Saka paina vanoda kubatsira vabereki vavo kana vachirwara kana vasingarwari, achida mishonga, achida kurapwa, kana kuzoona madokta, uyai kuZim Expo kana uyai pasaturday.com.
Vamanjengwa vari kuCalifornia vachibva vatisvitsa kumagumo echirongwa chanhasi. Uyai kuLive Talk manheru anhasi tichitarisa nyaya dzeAfrica Day nechirongwa chekuungana kwevana veZimbabwe. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri kuWashington DC.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 25 kwekwezi 2022 uKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Isigabile isikhathi lapho esingathi thina nje ama-Afrika sesikhululekile kwempela, siyajabula ukuthi singama-Afrika. Okuqakathekileyo ukuthi kumele siqhubele phambili ngomsebenzi owasungulwa yilabo abaqalisa i-Organization for African Unit ngo-25 May 1963. Ithuba elisilalo ukuthi sikhwezele sibasele umlilo ukuthi kube le ntuthuko lokuzibusa ukuqotho e-Afrika.
IZimbabwe imanyanele amanye amazwe awezwekazi le-Afrika ekunanzeni usuku olwe-Africa Day ngesikhathi izwekazi leli libhekane lodubo lwendlala.
Njengenhlanganiso sibonga kakhulu i-Constitutional Court ruling. Sibonile ukuthi i-Constitutional Court ruling irivesile umthetho wenalwana yakhweza i-age of consent esokuyi-18 years, ngoba kuzayenza ukuthi kuprotect amankazana, kufikela amankazana kakhulu. Abantwana bebesendiswa bebancane, kwesinye isikhathi umntwana uyabevele engakafikisi le-18.
UZulu wamungela ngenjabulo isinqumo esethulwe lidale laphezulu ele-Constitutional Court elikhweze iminyaka yokuya emacansini isuka kwengaphansi kwelitshumi lasithupha 16 isiya kwelitshumi lathoba mbili 18. Idola leZimbabwe liwile njalo ngesilinganiso esikhulu emkambo kahulumende izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. IZimbabwe imanyane lamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika namuhla ekunanzeni usuku olwe-Africa Day ngesikhathi izwekazi leli libhekane lodubo lwendlala ebikwa ibangwa ngamandla yimpi eyenzakala kwele-Ukraine. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ingcitshi ezicubungula inhlalakahle kaZulu lezombusazwe zithi udubo lwase-Afrika ngolwenkokheli okufuze iguqulwe kubekwe entsha enelisa ukuzwisisa izifiso zikaZulu. Lokhu kugcizelele inkokheli yamabandla ezombusazwe aphikisayo ehlungeneyo. Ingcitshi uMnumzana Nkosikhona Ndlovu oyingcitshi wezombusazwe uthi izwekazi le-Afrika kumele libe nenkokheli elesineke ukuze lilungise indaba zokutholiswa kokudla e-Afrika.
Ibuhlungu kakhulu le ndaba ngoba namhlanje sinenkinga yokuthi i-food security ngiyona ngokwayo asinayo njengabantu besizwe, njengabantu be-Afrika ikakhulu lapha eZimbabwe. Ibuhlungu ngoba imali lezi eziphiwa nguhulumende, ezibhajetwa nguhulumende ukuthi sithole leyo food security efaneleyo, zicina zingene ezandleni zabantu ababi abatshontshayo.
Izwekazi le-Afrika kumnyaka esanda kwedlula selibe lendubo zenkokheli engafuni ukusuka ezikhundleni, kodwa kukhanya sobala ukuba iyehluleka. Lokhu kuthiwe ngumnumzana Daniel Molokele omela iwange central edayela ephalamende esithi kumele kube lenkokheli ethanda abantu ukuze izwekazi le-Afrika lingadubeki ngokudla.
Asikabi lesikhathi lapho esingathi thina nje ama-Afrika sesikhululekile kwempela, siyajabula ukuthi singama-Afrika. Okuqakathekileyo ukuthi kumele siqhubele phambili ngomsebenzi owasungulwa yilabo abaqalisa i-Organization for African Unit ngo-25 May 1963. Ithuba elisilalo ukuthi sikhwezele sibasele umlilo ukuthi kube le ntuthuko lokuzibusa ubuqotho e-Afrika. Ngakho ke siyabe sifisa ukuthi abakhokheli esilabo ikakhulu kwezombusazwe e-Afrika babe ngabakhokheli abaqakathekisa abantu base-Afrika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeni sebandla lezaphu, yena othi uhulumende ofana lowezanu-PF labanye uhulumende base-Afrika abenelisi ukupha uZulu ukudla ngenxa yenkohlakalo.
Kufida abantu bakhe okwakuqala ukuthi i-means of production imele ibe sebantwini ngobuningi babo. Okwesibili ube ngokuthi ohulumene baka-Afrika bafake imali ebantwini ukuthi bakhone ukulima. Okwesithathu ukuthi konke okwembiwa okulinywa e-Afrika aku-edwe i-value kungakahanjiswa kwamanye amazwe. Ambone ngani okuqakatheke kakhulu ukuthi u-Afrika khone ukuthi a-achieve abathi food security.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe selenze okuningi ukugcwalisa izifiso zikaZulu ikakhulu ngokwaba umhlabathi.
Siyabona inhlelo zikahulumende ezifana lefuna intwasa lapho ukuxwayisa khona abalimi ukuthi belime ngendlela ezi-climate proof, okudla nxa izulu asalinanga laba linengi siyenelisa ukuvuna sithole okungasiphilisa njengezimuli. Lolu hlelo selubonisile ukuthi imuli zeZimbabwe over the past two seasons akula muntu obulewe yindlala ngoba abantu balakho okuncane abakutholayo.
Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ekhuluma ngokuqakathekisa ukuba uZulu aphiwe ukudla okwenileyo ukuze kuqedwe udubo lwendlala. Yona isibhahile kuzekazi leli ethi Strengthening Resilience in Nutrition and Food Security on the African Continent. Ingcitshi zithi ele-Afrika akumelanga lihlupheke ngendaba ezifana lendlala, kodwa okufunakala yokuba abantu babe nenkokheli elozwelo njalo ezwisisa izikhalazo zikaZulu. Ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-Africa Day, kube lo mncintiswano wamabandla ezombusazwe athi ZANU-PF, CCC, NCA, LEAD, LEFIS wokunanza usuku lolu. Umncintiswano lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-4H Foundation ulenjongo yokuletha ukuthula phakathi kwabatsha bamabandla ezombusazwe. Ibandla le-CCC yilo elinqobe kumdlalo wenguqu lwamantombazana owe-netball ngemva kokunqoba iZANU-PF. Inhlanganiso ye-4H yazise ukuba ibe le midlalo leyi ifuna ukuba abatsha bamanyane lokungenza udlakela ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ibandla lezombusazwe ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe lithi amazwe akuzwekazi le-Afrika kufanele asebenze emanyene ukwenzela ukuthi athuthuke njalo afeze injongo yawo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 aqhube nomnumzana Innocent Ndebale, umholi waleli bandla.
Njengoba lisazi ukuthi i-EFF isemazweni amaningi awe-Afrika, thina sisebenza kakhulu sisebenzela i-Afrika engelama-borders. Sisebenza njalo sifuna ukuthi i-trade between ama-African countries isukume ibe phezulu kakhulu, sibe more integrated. Kodwa esikukhangeleleyo ukuthi abancane i-youth must actually take over now from ama-liberation movements ukuze sisebenze kakhulu ukuze si-unite i-Africa, ngoba ama-liberation movements sediniwe. Ba-deliver i-political freedom, so kuyisikhathi sethu sokudeliver economic freedom through i-borderless Africa.
Sesikhangela lezinye nje inhlanganiso ezikhangelela ukuthuthukisa ele-Africa, singathi ziyasebenza yini inhlanganiso lezi njalo ziyafeza umsebenzi wazo?
Hayi, inhlanganiso lezi yehluleka sezimotshe isikhathi esiningi kakhulu, because bona abakukhangeleleyo yikulida okungama-small countries, lokhu ungama-individualized countries. Thina sifuna i-Africa ibe united, ibe lo president oyi-one, ibe le currency eyi-one, ibe le military eyi-one, and ikwanise ukuthi iforce i-UN ukuze lathi sibe le permanent seat ku-Security Council njenge-Africa. Njalo sikwanise ukuthi lathi sibe lezinto ezokusivikela ezinjenge-nuclear weapons. So thina ngasikhangele osadaki o-AU, amanye ama regional bodies ndisibone ngani nje baphonga uyaxoxa nje njengamaxhegu bexoxa ingxoxo nje ezingasebenziyo.
Kuyini okungathuthukisa izwekazi le-Afrika kufeze injongo eziningi ezimqoka?
Okungathuthukisa i-Afrika yikuthi i-Afrika ibambane. I-Afrika idimande ukuthi ilalelwe ngumhlaba jikelele. I-Afrika ikontrole ama-resources ayo. I-Afrika ikontrole i-espace yayo. I-Afrika ithathe umhlabathi wayo jikelele e-Afrika. Esikuthi i-land expropriation without compensation. Si-very clear thini ukuthi akula muntu okufuze compensate anywhere e-Afrika. Ngoba ama-ancestors ethu azange compensate bethatha umhlabathi across i-Afrika. So sibone ngathi singa-controller umhlabathi through land expropriation without compensation, hayi Afrika ingadeveloper kakhulu.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 eseKenya. UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esethulwe lidale laphezulu ele-Constitutional Court elikhweze iminyaka yokuya emacansini isuka kwephansi kwelithumi lasithupha 16 isiya kwelithumi lathuba minembili 18. UZulu uthi lokhu kuzakwenza ukuthi abantwana abangamankazana bavikeleke. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wamukele ngenjabulo umthetho ofakwe lidale le-Constitutional Court bethi kuzayehlisa inani labantwana abendiswa bebancane kanye leminye imikhuhlane. Inkosikazi Plaxedis Moyo osebenza kunhlanganiso elwela amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum uthi njengabomama bayamukela ngenjabulo yesinqumo seConcord.
Njengehlanganiso sibonga kakhulu i-Constitutional Court ruling. Sibonile ukuthi i-Constitutional Court ruling irivesile umthetho wenalwana yakhweza i-age of consent esokuyi 18 years ngoba kuzayenza ukuthi kuprotect amankazana kufikela amankazana kakhulu. Abantwana bebesendiswa bebancane kwesinye isikhathi umntwana eyabevele engakafikisi le 18 but ngenxa yokuthi kulomthetho naloyo ukuthi as long esedlule i-16 and above ngihlukuluze kakhulu nxa sikhangela indaba zemacansini.
Umnumzana Ben Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi lesi sinqumo siqondile kodwa kulobunzima ngoba inhlonipho igugudekile.
Umthetho ofakiwe asiwusoli kodwa kulobunzima ebantwaneni bethu ikakhulu amankazana. Iningi labo kuminyaka eqanjwayo babona silingana okusuka kube nzima ukuthi abanye obaba bazibambe bagcine bekhombisa. Ungakhangela langa indlela abagqoka ngayo kunzima kakhulu. Kodwa siyabonga ngomthetho ofakiweyo. Maybe labo sebengazizwela babone umahluko wejaha lomuntu ongaba nguyise lemikhuhlane isingama ukumemetheka.
Unkosikazi Sanelisiwe Nkomo isakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu obesekusenzakala bese kuyangisa kakhulu.
Nanzelela nxa usiya esibhedlela kumaternity ward abantu abagcwele lapha ngabantwana abancane esikhangele ukuthi ngabe basesikolo. Ungalandelela uzama ukuhlolisisa umuntu onguye ongumnikazi womthwalo, umuntu omdala, kukalutshwane ukuthi abantwana bonane bona bodwa. Esikufisayo ukuthi abantwana lawo abangamankazana bafundiswe babekwazi njalo kube lesijeziso maybe abangasinikwa ukuze besazi.
Uhulumende wayethule umthetho owehlisa iminyaka yokuya emacansini eminyakeni emibili edluleyo. Lokhu kwazondisa uZulu kakhulu ngoba nxa kuqathaniswa lamalungelo afana lokuvota iminyaka evunyelwayo ingaphezulu. Ngalokho omama ababili bemelwa ligqwetha umnumzana Tendai Biti isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-CCC baya edale lemthethwandaba besiyaphikisa isinqumo lesi. Ubiti oligqwetha ukhulume lentatheli izindaba zeNewsday izolo ethi idale selithethe isinqumo sokuthi iminyaka esivumelekile ukuthi umuntu engaya emacansini isisukile kutshumi lasithupha i-16 isikutshumi lasificaminwembili i-18. Isinqumo esethulwe yiConcord sithi umntwana oleminyaka elithumi lasificaminwembili yibo abasebevunyelwa ukuthi bachade hatshi abangaphansi kwalapho. Bethi lokhu kungavikela ukuthi obaba abadala benze ucansi kanye lokuthandana labantwana abangaphansi kweminyaka le, kanye lokuvikela emikhuhlaneni lezifundweni zabo lenhlonipho ebantwini besifazane. Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi ukuphangisa ukuya emacansini yikho okubangela kakhulu imitshado abantu bebancinyane lekuphazamiseka ezifundweni zabo ikakhulu kumantombazana. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Idola leZimbabwe liwile njalo ngesilinganiso esikhulu emkambo kahulumende izolo. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola aseZimbabwe angamakhulu amabili alamajumi phose ayisithupha, $258. Kodwa iReserve Bank of Zimbabwe yazise izolo ukuthi idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu phose amathathu, $290. Emkambo wensita idola leMelika lithengiswa ngamadola eZimbabwe asuka kwangamakhulu amane, 400, kusiya ku 500. Ingcwethi kwezenoto umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukulahlekelwa iluhlonzi kwedola lakuleli kutsho ukuthi intengo lazo zizakhuphuka. Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho. Inani labantwana abadutshulwe babulawa esikolweni se-Rope Elementary School esiyabelweni se-Texas khonapha kwele Melika seliqanise laya kwabafika phose amajumi amabili, 19. Abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika bathi kuyadanisa kakhulu okwenzakale eTexas izolo lapho omunye ujaha avuke khona ubhova wadubula wabulala abantwana besikolo labadala ababili abagoqela umbalesi. Obulele abantu laba uqale wadubula ugogo wakhe engakahlaseli esikolo lesi lapho wabulewe khona ngamapholisa. Umongameli Joseph Biden uthi sokumele kulungiswe imithetho yokuthenga lokusetshenziswa kwemibhobho emikhulu kwele Melika. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abangafuni lakuzwa kancane ngodaba lolu ngoba bathi ukuthenga imibhobho kubusisekelo sombuso welizwe. Ngomnyaka ka-2012 kwabulawa abantu abafika phose amajumi amathathu, 28, esikolo se-Sandhook Elementary School ngu-Adam Lanza owadubula unina engakahlaseli isikolo lesi. Iningi lalabo ababulawa esikolo lesi ngabantwana. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala eDallas, Texas uthi kuyethusa okwenzakala kwele Melika.
Kusidanise kakhulu lokhu okwenzakele lapha eTexas. Ukubulawa kwabantwana lokho okwenzakele kuba yinto sibili ehlasimulisa igazi ngoba akulantwe uhlungu njengokuthi umntwana avuke ekuseni adle breakfast yakhe agqoke kuhle aye esikolo. Athi nxa esesikolo ukhangelela ukuthi uyafunda uzwe ngombiko wokuthi kasekho. Yikho sibili okudanisa ukwedlula okonke singakucabanga njengabantu. Sidanile sibili kakhulu njengathi lapha esikhona kakukho khatshana kakhulu.
Umthombeni uphinde wathi
into engiyibonayo sibili embi ekhona iyona le ukuthi imbhobho imningi kakhulu phakathi kwabantu la. Imningi njalo kulezinto eziningi eziphathelane layo imbhobho le. Okokuqala ikuthi umntwana omncane onganga yena lumfana obulela abantu owe-19 years aphiwe umbhobho njengawona lo. Kule mdakamizwa kulezinto zonke lezi o-depression labo bantu okukhathaza abantu kuleli lizwe yikho okwenza khona lokho. Kanti-ke njalo lezo mbangazwe zona ezi-politics
Loku kusekelwa ngumnumzana Dabanginare laye ohlala kule Melika.
Siyazi eTexas ikakhulu eDallas kulabantu bakithi abantu beZimbabwe abaningi. So nxa uhlezi endaweni lapho okuzwakala indaba enjalo loba kungabe kukhatshana lawe uyabuzibuza ukuthi abantu bona laba engxenye bazafika lalapho ohlala khona behambe esikolo abantwana bakho abahamba khona befike bedule umntwana esuke ekuseni esiye esikole siyafunda ezijabulela uzwe emini sokuthiwa kudutshuliwe so kubuhlungu kakhulu kutshengisa ubunzima abantu abahlala kudiaspora abakubo ukuthi yebo ezinye izinto kudiaspora zinhle kodwa le ndaba yempopho evikini amaviki amabili edlulileyo eBuffalo New York ukhona omunye futhi ohambileyo ujaha wangena esitolo lapho kuthenga ikakhulu abantu abamnyama wafika kwadubula kwafa futhi abantu abangu-10 so isikhanyelele kubakhokheli belizwe upresident Biden ukhulumile ukuthi yena wayengakhangelelanga ukuthi engupresident uyabe sekhuluma ngendaba zama-mass shootings kodwa sikhanyelele ukuthi uhulumende wase-America kumele enze ulutho i-Congress i-Senate kusetshenzelwa nendaba kukhanyelwe indaba leyi yokuthi abantu kuba lula ukuthi bethole imbhobho ikakhulu imbhobho edubule kakhulu ibulala abantu abaningi
kula bantwana abaningi asebabulawa ezikolo kwele Melika le makolijini ngabantu abalomkhuhlane wengqondo kumbe abasekela labo abenza udlakela njalo abalenketa bejabi
Live Talk uhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sikhangela ukunanzwa kosuku lwe-Africa Day. Namhla esigabeni lapho sixoxa khona lesizalwane zeZimbabwe esihlala phandle kwelizwe, sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu. Sibuze unkosikazi Ndlovu ukuthi ubona njani ucwaningo oluveza ukuba uzulu wakwele Melika kasathembi umbuso kamongameli Joseph Biden.
Ama-surveys la enziwayo kunzima ukuthi ikakhulu ukuthi amanye angikhona yenziwayo online awula proper you know ukuthi le mbuzo yangikhona ebuzwayo sometimes vele ingeza kikutshela ukuthi umuntu ovotile oparticipate kule survey kwesisikhathi besithini kumbe bewuzwisisa na umbuzo ngiyakulandela lokhu lami ngangukhangele and enye into engihluphayo ngama-surveys lawa especially ayenziwa online who controls ukuthi bangaka abantu abavotayo khona phana mina ngiyake ngivote kaningi ngakuzake kungimise because I've always been curious ngithe ngitsho uthi uBiden indlela enza ngayo izinto angiboni ukuthi izinto zikaBiden okuthiwa singathi uBiden kuyini lokhu akwenzileyo osokuphambanise ezomnotho singakhohlwa ukuthi siqede iminyaka emibili kwezinye indawo silokhu kuthwebuyelana emsebenzini ukuthi hayi COVID siphendukile buyelanini
manje ngokubona kwakho kuyini okuphambanise umnotho welizwe leMelika
mina ngibona ngani okukhulu kakhulu okuphambanise i-economy one COVID ukuhlala ezindlini ezinye izinto zingasebenzi bekusebenza phela abantu abanelisa kuphela ukusebenza online ngoba lezibindi lokho ngikutsho ngoba sibonile ukuthi bekule shortage yokudla ishortage yokudla ezitolo ikakhulu yikuthi izikebhe beziphuza ukusuka eChina lapho kwenziwa khona yonke into sithi zingafika lapha ziswele abazithululayo abazivulayo bafake ukudla ema-trucking kusweleka abathwalayo ama ukudla lukhona ukuthi bawuhambise ezindaweni ezijiyeni esesitolo kuloko kunjalo lanxa bethe bayazama ngoba enye into esimele sinanzelele lapha yikuthi uBiden lokhu okumhluphayo la kuhlupha iCanada kuhlupha iBritain kuhlupha into nje eyalethwa yi-COVID pandemic kakhulu kuhlupha amazwe wonke
kodwa kukhona yini obona ungani singathi kuhambe kuhle
Enye into esingayikhangela positive yikuthi economy kaBiden is creating jobs. Abantu bayatshintsha imisebenzi santando. Imisebenzi khona engelabantu.
Asithi njengalamhla kusanje kuseni ngithe ngivuka bathe khona ama numbers abwezinto ze stock exchanges azikhanye zisehla namhla zitshintshile ngani ziyaphezulu. Mbona ngani kuzaya kutshintshi. Angiboni ukuthi mina ngendlela engikukhangela ngayo yikuthi singathi khona kuyimithetho kaBiden. Because uBiden kazange ayenze njengabanye opresident abantu bengena basa bachaya ama executive order bachintshe lokhu lalokhu lalokhu. He really hasn't changed anything. He's just dealing le situation COVID. And lokuthi sokufike kwafika lempi ye-Ukraine yenza ukuthi i-America ibe lokukhipha more money. Angiboni futhi ukuthi lokho uBiden awenzile ungenza ukuthi abantu bangamvoteli. Indaba yokuvotela e-America has changed. Sifika lapha thina kudala ama-Americans babe ngabantu who were voting for issues. Ukuthi nxa kuloku izibhedlela kungasolakala imithi kumbe izinto zingakhwela kumbe ukudla kukhwele. Those are things ababezikhangela. But kathesi politics ye-America has changed. It has become more tribal. Njengezakithi ukuthi it doesn't matter nxa ungabisi idonki ebhalwe ibizo le political party oyivotela kuphela. This is why we hate Trump. So ukuthi uBiden abamvotelayo ngesikhathi abamvotela ngaso isiba ngupresident bazamvotela ngaphandle kwalabo abangama independents abahlala bejintsha abathi bona they are neither Republican or Democrat. Yibo abantu abajintsha amavota. I-Republican kayitshintshi ivoti yayo. Democrat kunzima ukuthi betshintshe ivote. Like I say, ukuthi ivote ngiyalapha is no longer about issues. It's more of sokudraw iline phakathi ukuthi nxa ngumrepublican ngumrepublican. Angiboni ukuthi i-economy mina yiyo engalosisa uBiden umbuso. Sikhona ezinye izinto ezingenza ukuthi uBiden abantu bangamvoteli, but not ukuthi kuthiwe uphathe kubi umnotho. Ngaphandle nxa si-short-sighted ukuthi sikhohlwe nge-COVID, sikhohlwe ukuthi imisebenzi khona abantu kabafuna ukuzosebenza.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalo seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Abantwana abaleminyaka engedluli ijumi lasithupha 16 bacelwa ukuba belobe abakwaziyo ngomoya umnumzana Dumiso Dabengwa owayekukhokhela ibandla lezaphu. Isikhulumeli sezaphu umnumzana Msongela Ndlovu uthi uzanqoba umncintiswano lo uzathola umvuzo wamarandu akwele South Africa angamakhulu amabili lamajumi amahlanu 250 rands.
Silo mcimbi wokunanza lokuhlonipha iqhawe lesizwe, iqhawe lelizwe, iqhawe likazaphu ukhomanda uDumiso Dabengwa ngenyanga le kaMeyi. Silethemba ukuthi sizaqhubeka sikwenza lokho yonke iminyaka. Kodwa kumnyaka ka-2022 esikuwo ngo-May sinxuse abantwana abaya esikolo abaleminyaka engu-16 laphansi ukuthi babhale incwadi kumbe ngathi ama-essays ngazonke indimi besitsho abakwaziyo ngobaba uDumiso Dabengwa ama isay lawa oza nqoba umntwana sizamthengela iziwiji ngemali engange 250 rand oza ba unumber 2 sizomnika u 150 rand owesithathu ke uzothola 100 rand.
Indaba likuqhakathekisa lokho baba Ndlovu ikakhulu nxa sikhangela okwenziwa ngoDumiso Dabengwa.
Lokho senzela ukuthi ontanga bengakhohlwa imbali yabo bengakhohlwa amaqhawe elizwe sizaqhubeka sikwenza lamanye amaqhawe ngoba uzananzelela ngoJulayi kuyinyanga okwahamba khona u-Commander in Chief we-ZIPRA u-President uJoshua Nkomo. Siqale lo mcimbi ngobaba uDabengwa so siyabanxusa abazali labantwana ukuthi abazali bakhuthaze abantwana babo ukuthi bangene kulo mcimbi incwadi zabo sizazigcina njengozaphu for posterity. So siyacela sibili uzulu wonke jikelele a participate kulo mcimbi we
whether umuntu ubhale ngesinyanja ngesishangane ngesindebele ngesixhosa ngesisuthu ngesikhalanga ngesishona zonke indimi zivunyeliwe ukuthi basitshele ukuthi bona abantu bazini ngembali nangempilo eka president uDumiso Dabengu labo abazabhala incwadi lezi njalo bengikhohle ukuthi kugoqela lama poem bangathumela kimi ku email ethi msondlovu8@gmail.com msondlovu unumber 8@gmail.com kumbe ku WhatsApp
uMnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube.